A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, April the 30th, 2015. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Uhlelo masihluzeni womama. Igama lami uPraxedis Jeremiah.
And PJ, today on the Women's Roundtable, we are going to be speaking about a very touchy issue, the issue of skin lightening, especially amongst women, which is said to be on the increase in the country, the effects and how women can actually get diseases from it. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on directly 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday. But for you ladies out there, Thursday is your day. Musakanganwe.
And we are also on the web, mind you. You can find us on www.voazimbabwe.com. Kumbenjalo ku www.voashona.com. Kumbenjalo ku www.voaindebele.com.
Chakaitira ndechekuti anopinduridza mamiriro akaita ganda redu rechivanhu rinova ganda rakagadzirirwa kuti ritidzivirire kuzuva. Saka kana tachena tauraya zviya zvinoita kuti ganda iroro ridziririke, tinenge takupamukana kune zvirwere zvakaita segomarara reganda kuti riuye parange richigona kusauya. Iyo inenge ya secondary effect. Ma direct effect chaiwo chaiwo ndofunga anobata-bata nengo dzese dzemiri. Iye musiki washona akatipa ganda dema, aiziva kuti isusu tinogara tiri muzuva. Saka zuva iro riri rine zvarinokanganisa munyama dzedu, rinopinda nemuganda kana ganda risina kudzivirirwa, risina mumvuri weiye yatinoti melanin pigment. Saka ndo zvakanakira kuchengetedza ganda redu riri zvariri. Some women are actually taking tablets that will then kill off the pigment of the whole body. So if it's tablets, then it means they have effects elsewhere in the body where we cannot appreciate the changes. But I think whatever changes are taking place, they are very central, they are deep in the cell, and they are bound to affect other functions of the body. The primary reason why they are taken is to kill off the melanin, the pigment, the skin pigment. But then the skin pigment is made by cells, and since these are tablets, you know, the active ingredient is going to be to travel all over the body, it's bound to affect other cells in ways that are not apparent right now. But I'm sure if somebody was to look for the effects, they will find them somewhere. Diseases, yes, they can arise. Allergies can arise. And sometimes some allergies, once you have triggered it, then it will never go away completely. And then there's the problem of, you know, taking away the shelter the pigment gives to the body from the sun. So once you've removed that, it means the skin is prone to being damaged by the sun. And one of the manifestations of that damage is development of skin cancer.
I think now we compete with my beauty pageants. Me, not personally. Ukwenza something like plastic surgery or augmentations of whatever body part, lokhu kuyabe kungokwakho. But mina, where I draw the line for me is ukubleacha iskin, whether kuyi beauty pageant or kuyi personal life nyayinyanya into yangkhona vele angifuni lokuyibona, ngoba i-foundation yangkhona is okay. Is abafazi or omama, we allowed ukuthi sibe in charge of our bodies, that we own ukuthi our bodies that siwayenzani siyawachinja in any kind of way that we like. But when it comes to ukubleacha iskin sakho, one, it introduces ama cancerous issues, you know, you can get cancer, uyagula civilly. It's just it's such a dangerous, dangerous thing. And the psychological effects of it, I think it's a different category. So I'm for Melanilako as it comes to that. But in terms of whatever changes you want to make on umzimbako as umama or umfazi, I fully support it.
Welcome again. Today on the Women's Roundtable, we're looking at the dangers of using skin lightening creams and pills, which is said to be on the increase in Zimbabwe. What are your views on the issue, PJ?
Although there are, it appears to be no detailed research in the country right now, Mavi, on the numbers of women using skin lightening creams and pills, the numbers are believed to be have increased in the last few years. And I don't believe that it's the last few years only, because way back when I was growing up, I could see.
Yes, you're absolutely right, PJ. But I think the coming in of independence brought about the awareness that, you know, Ambi and such buton and things buton, like that were not good for your skin. And if you remember, people seem to have stopped using them. But then again came in, I don't know what happened.
Yeah, they came in illegally and people started using them.
Yes, and some of the dangers associated with the use of some of these creams and pills include blood cancers, PJ, such as leukemia and cancers of the liver and kidneys.
Yes.
And as well as severe skin conditions. And a form of hyperpigmentation, I think that's the one you're talking about.
Yes.
Which in Zimbabwe would cause like blotches around here
Dark spots around here. Yeah.
So that's also according to a senior researcher at the University of Cape Town, Dr. Lester Davis.
So most of these skin lightening creams and pills are said to be coming from West Africa now. After the awareness campaign of buton and Ambi and so on, and from neighboring Zambia. These are sold mostly in hairdressing saloons and beauty stores, even in flea markets. Other products are mixed with unknown quantities of concoctions that are used for the face and in some cases all over the body without them passing through any form of any regulation.
Yes, I think, PJ, actually that's where the concern is, especially when I was speaking to Dr. Bernadette Ndoro, the oncologist who we heard from earlier on. She was actually saying most of these dangers, you don't see them in the beginning. It's long term. It may not present itself early, but you see such issues as kidney failure, cancer of the skin and things like that. So it's really very unfortunate that I hope that the government will start some awareness programs to make sure that we don't have such issues cropping up again.
Yes. Kuhlelo lethu lamhlanje sikhangela udubo lolo oludalwa ukuthi ngemva kokuba owesifazane kumbe even abesilisa abanye kuthiwa bayawasebenzisa amaphilisi kanye lamagcobo ebusweni bokwenza ukuba babe bomvu kumbe babe mhlophe ijwabu labo. Kuthiwana na ngabezempilo kuyabangela in the long run ngemva kwesikhathi eside kuyabangela imvukuzane engabe ngeyezinso, imvukuzane ejwabu, i-cancer skin. Konke khona lokho kwabangela ukubana uhulumende kumbe ngithi uhulumende bemazweni angezansi kwezwekazi le-Africa bathi bona amagcobo lawa ngawalungelanga abesifazane kumbe abantu emazweni wona lawo. Kodwa-ke asebuya amagcobo lawana uzawathola kuma-flea market, uzawathola la kuma-hair salons, even la kuma-pharmacy. Uya ayabe eqondane lokuthi ayabe selapha ezinye inhlungu kumbe skin rashes. Babe sebayathatha basebenzise ukugcoba ebusweni babe mhlophe. Yilo uhlelo lwethu lamhlanje, Marvelous.
Hayi, waitsho ichokwadi, PJ. Nyaya yatiri kukurukura nayo nhasi inyaya yekunwa zvinotsukisa kana kuzora zvinotsukiswa. Izvo zviri kunzi idambudziko ratotekeshera munyika. Zviri kunzi izvo madzimai akawanda ari kuzowanikwa achibatwa nezvirwere zvakasiyana siyana. Zvingave zviri kuti zvemakidney, zveitsvo kana cancer yeskin yatinoti unokwanisa kuona tikatarisa kwatakabva kudhara. Taiona madzimai aishandisa zve zvakaita sebuton neambi vaizotsva matama esaya, PJ. Takakura tichizviona
nepamuno
apa. Asi chakazonakidza hacho ndechekuti nekuuya kwekuzvitonga kuzere panenge pakazoita ruzivo rwokuti aiwa kunzi munhu anzi akanaka mudzimai hakusi kuti kutsvuka badzi.
Ehe.
Ehe, kunaka kunouya ne kwakasiyana nenzira dzakasiyana siyana. Saka tinotondera kuti vamwe vazhinji sa Dr. Ndoro wandambotaura navo vanga vachiti vamwe havazivi. Mm-hmm. Kuti aiwa mukunwa izvi semapiritsi ndo havanyanyotaura kuti mapiritsi anonetsa nekuti anobva apinda muropa.
Mm-hmm.
Otsvukisa zvese zvekuti maveins ako nezvimwe zvakadaro zvinogona kunge zvakutoaffectika. Wozoona munhu akunzi ane kidney failure.
Mm-hmm.
Aiwa iye zvine zvameno hazvichanyatsonzwisisika zvimwe zvirwere zvatatisingaone munguva yapfuura. Saka ndo zvatiri kutaura nezvazvo PJ nhasi.
Mm-hmm.
Asi zviri kunzi izvo zviri kunyanyowanikwa mafuta aya kuma hairdressing saloon.
Mm-hmm.
Kunorukwa musoro kuya kuma flea market zvekutaura kwavamboita.
Yeah.
Uyezve vamwe vanonzi vari kuwanikwa vachitora mafuta ayaya kubva kunana Zambia, kubva kunana DRC Congo nekunana Nigeria.
Mm-hmm.
Vosanganisa zvozowanikwa.
Mm-hmm.
Zvipiwa vanhu, asi panenge pasina ruzivo rwokuti mafuta aya akawanda sei.
Mm-hmm.
Kana kuti zvii zvashandiswa mune zvinonzi zvinenge zvichizozorwa kana kunwiwa
mafuta acho iwayo.
Ehe. Asi PJ, topic yedu iyi nhasi inenge iri kufadza vazhinji nekuti tiri kutonzwa kuti tatova naamai Gunguo.
Mm-hmm.
Pari zvino vakamira vari parunhare. Tine vanhu vakawanda
nevateereri
zvakare. Asi tichatanga isu nemunyarikani wedu amai Gunguo.
Mm-hmm.
Makadii amai Gunguo?
Ndiripo, makadii zvenyu?
Aiwa, tiri wadi, muri kuinzwa iri mugango iyi mai Gunguo. Tinoona mazuva ano madzimai mazhinji ari kuwanikwa iye achinzi ari kunwa zvinotsvukisa, angave mapiritsi, kungave kuzora. Zvii zvamuri kuona imi mamuri kushanda umu ndoona munoshanda nemadzimai?
Shuwa, nyaya yanetsa iyi vedu wei.
Mm-hmm.
Yanetsa iyi vanhu vari kunwa mishonga yekuti vatsvuke. Ende vakawanda vacho manje zviri kuzoitika ka.
Mm-hmm.
Vari kuti vatsvuka kumeso ukazotarisa muzasi mehuromu nezvigunwe zvomaoko nekumakumbo zviri kuramba kutsvuka. Saka unenge ototi ukatarisa munhu woti saka runako rwacho at the end of the day rwuri papi kana zvigunwe zvaazvitema tema uriko kwangotsvuka.
Asi mai Gunguo, chii chiri kuita kuti vanhu vade kuwanikwa vachinwa kana kuzora zvinotsvukisa? Varume here vari kuti ivo madzimai vanofanira kunge vakatsvuka kunzi vanzi vakanaka pameso?
Inofunga kuti munhu pachake ega kusaziva kuti iye ndiye ani, ende kuziva wega kuti ndine value ndakazvinakira pasina maziso emurume.
Ehe.
You know, because Bible roti we are fearfully and wonderfully and it. Saka vanhu vakazvitata if people learn to look, you know, to themselves through the eyes of the Bible, not kuswa value na umwe munhu. I think ndo pane challenge. Murumeka tikuma appreciate ari zvaari handiti. Iyo nganda appreciate ndiri zvandiri, kwete kutanga ndatsvuka ndazvikuvadza kuti murume agozoti I think so that kusaziva kuti inini ndimbori ani.
Mm-hmm.
Ndega ndimbori ani. Saka munhu anofanira kungove proud of masikirwo akaitwa naMwari zvaari izvozvo. Anokuona akakuda ngaakude uri zvauri. Because at the end of the day waakuita makensa, waakurwara, waakuzvikuvadza.
Mm-hmm.
Waakutsva matama amambenge muchataura.
Mm-hmm.
The same person wanga uchimwira uya kana wachikwatuka matama anoda kutokusiya.
Mm-hmm. Aiwa PJ, uri kunzwa zviri kutaura mai Gunguo.
Mm-hmm.
Ndinoona kuti unenge une mumwe muteereri wedu akatimirira pari zvino. Princess.
Mm-hmm.
Dube, handizoti ungade kutaura navo here?
Woti ndiqale ngonkosikazi Nyasha Dube onguye oqalileyo ukuba secingweni. Unkosazana Princess Dube sizaqhubeka sikhulume laye.
Mm-hmm.
Ngemva kokuba sengikhulume lo mongikazi le yingcwethi kwezempilo. Siyakwamukela kuhlelo lwethu unkosikazi Nyasha Dube.
Siyabonga.
Mm-hmm. Wena uyingcwethi kwezempila kahle. Sesibonileke ukubana ngobulawayo kwamanye amadolobho eZimbabwe la phandle kweZimbabwe abesifazane sebephonguqalisa into eyayisike yama ukusetshenziswa amagcobo lawa okwenza umuntu abemhlophe emehlweni. Kuluhlupho olunganani eselithe lalubona lina khona ngapho kobulawayo?
Uhlupho liyakhula PJ.
Yeah.
Ukuthi ngokunandelela nje ukukhanya ngani omama sesiphinda sisola uNkulunkulu ngobuhle wathina yabona ekuqaliseni.
Yeah.
ngoba kunabanye abasenatha even lamaphilisi and ukuthi umuntu achinthe from face kuze kuyefika emazwaneni. Kodwa usizi ukuthi uma ungamkhangela umuntu yena lo umbala wakhe uyabe usutshintshile ifesi lenyawo kuthiyene izandla kuthiyene ukuthi so sensitive.
Yeah.
Ukuthi vele naye lanxa ehamba phandle uyamzwela ukuthi uyambona ukuthi umuntu lo uthwele nzima. Ngoba kumele abe lokho phela increase idosi yalokho akunathayo kuba kugcobayo. Kwenzele ukuthi khona akhiphe iskin sakhe singani siyalingana umbala ukhanye ukuthi umuntu kumbe muhle ngendlela yena yabefuna ukuthi baziveze ngayo.
Imkhuhlane bani? Imkhuhlane bani eselithe layibona lini?
Into ezikuhlungu ngeyinge yokuthi khona imikhuhlane eminingi asisoze siyibone lamuhla. Lo magcoba ububi walezinto azigcobayo akasoze ebubone masinyane. Ngokuya kwesikhathi kwananzeleleke ukuthi khona kunekhensa esikhumba esibiki inkensa ukuthi ngesikhathi lapho isizaveza khona kungaba lula njalo ukuthi umuntu angachabangeli ukuthi ivele emafutheni lawana ayewagcoba kumbe amaphilisi lawana ayewanatha kodwa imbangela kave ukuthi kuqale khonapho. Njalo kulokunye esingasezisike ucace sometimes ukuthi sikunanzelele ukuthi kuvela khonapho okuyafika kuphambanise izinto ezinye phakathi komzimba ezinjengesibindi. Umuntu othelakale ukuthi khona ule-liver cirrhosis kumbe ule-liver cancer uthi lidinga ukuthi bona ezinye izinto eziyandisa ukubangela kumbe uthwala kumbe amanye amanzi likudingele kuswele ngoba lokho kokuthi ubenathi izinto zokuthi umzimba wakhe ube mhlophe ngiyabe ningakunanzeleli ingazozele kucabange ngakho.
PJ, before we went to Mrs. Dube, you heard from Mrs. Gunguo. I think she was echoing what Mrs. Dube is saying.
Yeah,
to say that in most cases you find that the face is very light, like Fanta. And then the arms and the neck are like Coke.
Yeah, it's totally different.
It's totally different. And Mike Kungo was actually advising that maybe, you know, it's better for a man to accept you for who you are if you're doing it for a man or, you know, for other reasons. But a person should accept you for who you are. You cannot change, you know, for somebody else. So you should feel comfortable in your own skin.
And she even talked about my favorite verse. Yeah, I'm wonderfully and beautifully made in the image of God.
And on that note, I think we'll take... Mrs. Malua, I think she has been holding on. Hello, Mrs. Malua.
Hello.
Makadi.
Tiripo Makadi.
Ayi what? Tiripo edu. Murukuinzwa eri mugango iyi. Murukupi, Mrs. Malua.
Andiruku Pennsylvania.
Ehe.
America.
Okay. Murukuonawo kwakamira senye panyaya iyoyi yezvekuzorwa nezvimwe zvakadaro mamunogara muPennsylvania.
MuPennsylvania vanogara hamuna kunyanya vechitema asi inyaya inonetsa pasi rose inonetsa chero maIndia inonetsa chero vechispanish nokuti ine kwayakabva nyaya yacho ndeyekuti ndekwekuti vapambe pfumi vaitidzidzisa kuti kana wakatsvuka uri munhu wepamusorosoro saka nokutambudzika kwavakuita minini kufunga kwangu nokutambudzika kwavakuita vanhu especially kunyika yedu yezimbabwe vanhu vaakungobatirira kune chimwe chinhu chinogona kuti anzwe zviri nani pamwe ndikaratidzika ndakati tsvukei ngavo munhu ari pamusoro nokuti hapana chimwe chinhu chiri kuitika chinopa vanhu kuti vagadzikane spiritually ndo maonero angu saka zvakamboitika muna 1980 the late Ushoko Kunze zvemasekutaura kwamamboita akauya nekuti kunaka kwomunhu haisi kala kunaka kwomunhu hunhu hwake vanhu vane zvikero zvakasiyana-siyana zvavanogona kushandisa kuti kunaka kunozi kunaka kwomudzimai chii asi handifungi kuti kala yake inofanira kunge iriyo inoshandiswa sechikereko chekunaka nekuti ndo zvaishandiswa nevapambe pfumo kuti kuti tisagare zvakanaka isu vechitema. Saka ngatisarambe tichibatirira kuna izvozvo titova pasimba. Isu ngatitore simba redu back to the black and beautiful. Kana ukazara uri brown, you are brown and beautiful. But you are who you are. Nokubuda kwakaitwa mudumbu mako namai vako.
Saka mai maluwa, mungaone chidzidziso ichi chichizotambirwa here nekuti tinoona sekuno kuAmerica materevhizheni nezvimwe zvakadaro zvinoratidza madzimai vakanyanya kunge vakaita saPJ ari pano uyu muchuku vachinzi ivo ndivo
ndovakanaka
ndovakanaka tingasandure sei mafungiro
zvaakazoita akaunza Michelle Obama pasina zvisho vanhu vanga varasika vanhu vane ganda rakati svibei rinonzi pachivanhu ganda renzungu chocolate vanga vasingaone kwese vanhu vane vhalu kana paTV mafuda vaone taingoona vanhu vakatsvukirira vanhu vakati kangavire pachishona but vakauya Michelle Obama pasina zvakabva zvaratidza kuti ariwo munhu anogona kunge akasvibirira zvakanaka but chiri kumupa value chii zvinhu zvaanoita nezvimwe zvinhu neunhu hwake
mai maluwa tinoona imo muno muAmerica mune musikana uyu wekuKenya Lupita Nyong'o tinoona muri kuona kushambadzwa kwake kuri kusandura here maonekerwo aita mudzimai akati svibei takanyanyotarisa kune vari kukura
ini ndofunga kudaro nokuti tikuona kuti akaramba kuchinja ganda rake nokuti vemacosmetics zvisuwa ndofunga vakatenge vatotaura naye kuti togona kukuchinja akati aiwa inini ndozvandiri ndochitambi changu chandakabuda nacho mubaba mai vangu nababa vangu ndoforoma yangu saka ndinofunga dai tikaramba vakaramba vachidaro even macosmetics acho aakuunzwa aakungoenderana neganda rarupita zvokuti kana wakasvibirira unogona kungotenga wogadzira gadzira chiso chako wowa munhu akadii akavanduka
pane mumwe model zvekare wechitema aibva kuUganda here
Sudan anonzi Alec Work
taudzwa
natatenda nekuti musikana wechidiki
haana kumboda kuita zvevhudzi anongogera vhudzi rake sezvariri asi unongoona kuti akanaka
aiwa amai maluwa tinokutendai chaizvo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu muve nezuva rakanaka
silomlaleli lapha upri unkosazana Pri Dube siyakwamukela kuhlelo
sanibonani linjani
hayi siyaphila njani lini
hayi siyaphila mama
uyayizwa indaba esegudwini la Pri eyamagcobo lawa lamaphilisi owenza ukuthi abantu babe mhlophe
yeyayizwa indaba esegudwini mama lapha emathebelelende kulento ebesesiyinandelele ukuthi omama kufuna sebekwazi ukuthi ama-chemicals ale hydroquinine abasawasebenzisi kodwa bayagcoba ngoba bakwazi bafuna ukuthi bakhanye kubobaba ngoba bakhanyani bananzelele omama bami bakhanye so anything ele hydroquinine ingana isasetshenziswa emathebelelende omama bamhlophe basebenzisa amaphilisi bahlaba i-injection basebenzisa amafutha kodwa angena hydroquinine i-hydroquinine kukhona i-chemical leyana ebhlisha ngendlela engayisiyo yes so omama khanyani sebekwazi ngoba babona ngi-ambi ukuthi ngi-ambi laphana i-ambi yayile-hydroquinine so abasasebenzisa into ezinjalo sebesebenzisa izinto ezinganazila hydroquinine sebengani sebefundile ngento lezo sebekunanzelela ukuthi hhayi nxa kungana-hydroquinine ku-right ngoba ngingakwami ukuthi ngigcobe i-aquatic cream yam ngakwazi ukuthi ngigcobe i-temper cream yam phezu kwe-chemical leyana engiyigcobileyo uthi ngikhanye phela ukuthi ubabanjani angibone
siyenzela obaba
senzela obaba obaba balunga into ekhona lapha kobulawayo lapha into ekhona ezimbabwe lapha umuntu ma uthi uyageza ngane yakhanye lebala
mhm
abanga nomthotswa nangalo ngawokhumalo
mhm uhlupho ukuthi ezengalunanzelelayo njalo ukuthi kobulawayo kumbe ngithi esigabeni semandebeleni siduzane kakhulu le South Africa marvelous amaXhosa amaZulu bonke babomvi inengi lawo so siyabe sesikompyutha lapho
ngamakompyutha zethu lawa nabantu bazobisa ithola mine lotion bakuba nomsophe besokhilisa inja ukuthi sibe msophe bona naturally vele abantu labana
bamsophe
kangako basebenzisa izinto so nathi siyazama ukuthi lathi khonapha kobulawayo njengoba nokunokuweza kwethu nganokuyasivumelela onyaka sizama ukusebenzisa ama-chemicals angala hydroquinine sisebenzisa ama-chemicals okubleach iskin nxa sifika esouth lakhona abantu bayayiphuka babona abantu abamsophe
Kodwa ubona ngani njengoba unkosiyazi Nyasha Dube esithi yena nana kuyabangela imkhuhlane selikunanzelele na ukuthi nxa lingasebenzisa yona le amagcobo ale hydroquinone kubangela imkhuhlane Yebo be
Yebo ezingala hydroquinone esisinatha imolasis yona iyaklina from the blood umntu abemhlophe naturali sesifundile ngoba sazile ubogogo nabokhokho bethu sukuthi hhayi bebeblishe skin nge-ambi esikhona amathisa busenithina sinamathisa simhlophe nje imbala namazwane lama-americans ayethuka nxa esibona
hayi sibongile pri ubelela ngelihla nje
hayi siyabonga mama
ye marvelous. I was shocked that Pri was saying they've gone to an extent of even getting injections.
Yes, I heard.
And I'm like, wow.
I mean, women are going to a lot of extremes. And I heard her saying something like people take molasses to purify
their blood. Yeah, and all those things.
And I think on that note, PJ, we'll go back to Mrs. Gunguo. Mrs. Gunguo, you heard what some of our listeners are saying. What are you seeing? You deal with a lot of women in your ministry. How are you at least, counseling them when it comes to some of these issues, like taking tablets and injections to lighten their skins?
Yeah, like I said before, I think it's all about knowing who you are. And with a lot of women, I think most of them, they are very insecure.
Yes.
Kuchika kutorerwa varume ikoko nekungofuka kuti they are competing because most married women are competing with women with like women that they don't even know. Akangofuka kuti murume wangu ane girlfriend and then they imagine the girlfriend ari munhu akatsvuka akada and they start competing with someone that they don't know what anga kutora mandrikini. But kune imwe futi iri kuitika yekuti vanhu I don't know kuti kunya kushaya kudzidziswa here. Nyaya yekuti munhu akarwara kazhinji vaya vanenge varwara vanenge vane maskin diseases vayavaya munhu kunyanya vari HIV and AIDS positive vanditika vakawanda vavo vari kumwa futi nekuti dzimwe nguva skin yake inenge yaitema noda kukurwara but ambenge ari munhu ane
maigungo tombokubatai mbijana tichaenda nemi muchikamu chedu chinotevera to our guest amai Lucia Gunguo also Nyasha Dube and all our listeners that joined us this evening, thank you. And please join us as we migrate on the internet on www.voazimbabwe.com. And we've got a Loveness who's holding on here in the United States. We have not forgotten you.
As divaneni kuhlandla lesibili lohlelo lwethu kodwa ke abalaleli bethu abe seredweni silifisela ukuthongo obuhle. As divaneni ngevikelizayo. Mu Praxitis Jeremiah.